mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Nesu mchirongwa chedu chanasi. Imi njini tanono kawande njiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237. Zimbabwe nezuro yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango. Bato reMDC Alliance rinoti uori ndihwo huri kukanganisa nyika kwete zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo nezuro. Nezuro kwekare vanhu vanomwe 7 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafane chirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu 8276. Vapora munyika vari kuita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 7797. Zimbabwe nezuro yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari mubato reZANU-PF. Mapato ezvematongero enyika ane maonero akasiyana panyaya iyi. Vanopikisa vanoti Zimbabwe yakatemerwa zvirango neEuropean Union neAmerica nekuda kwekutonga nedemo. America inotiwo zvirango zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani avanodzidzana nawo vachipomerwa mhosva yekuchikora kodzero dzevanhu. Asi vaMnangagwa vakatura mashoko kunyika vachiti chimwe chinangwa chezvirango ndechekuda kupidigura hurumende yavo.
Sanctions have limited Zimbabwe's capacity to respond to the COVID-19 pandemic. However, we are grateful to those nations and organizations who have stood by us and supported us in fighting the pandemic. Sanctions are without doubt a form of aggression against my country and a tool of regime change.
Zvirango izvi zvakakanganisawo zvakare Zimbabwe muurongwa hwekurwisa chirwere cheCOVID-19. Asi tinodawo kutenda kune masangano nedzimwe nyika dzakabatsira. Zvirango izvi zvakananganawo nekuda kupidigura hurumende yangu.
The cyber attacks on my country are built on cross falsehoods and the non-existent narratives of a nation in crisis. I would like to once again reiterate that there is no crisis in Zimbabwe.
vamunangagwa vakatenda onyika dzemusadak nekumira nezimbabwe.
This year's anti-sanctions day is being held under the theme resilience, solidarity and progress in a sanctions environment. This theme is appropriate as it speaks to the difficult road Zimbabwe has traveled as an independent and sovereign nation. Surviving under the painful shadow of sanctions has not been easy for us. Our people have borne the brunt of these illegal sanctions.
Gore rino mingindira ranga rakanangana nekurwisa zvirango izvi kunyange zvakaoma uye kuti nyika itutume munguva yakaoma kudai. Dingindira iri rakakosha zvikuru titasanhorondo yeZimbabwe kubva mukurwa kuti iwane kuzvitonga kuzere.
Let us never doubt the certainty of our victory over these illegal inhuman embargoes.
Ayo mashoko avamunangagwa arikurambiwa nebato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti zvirango handizvo zviri kudzosera zvinhu sure, vachiti Zimbabwe iri pakaoma pamusoro pekutadza kutungamira kwavamunangagwa. Asivo vavunangagwa nehurumende vari kuti zvirango zvakatemerwa izvi zviri kukanganisa vanhu veruzhinji namabhizimisi.
Veruzhinji vapi? Tisi veruzhinji, tisi vanhu vacho, tisi pombo yacho. Yatikanganisa vapi? Hatidi kuenda America, tiri kuenda kuBritain izvo. Ivo ndo vane mari vano vakaunganidza vakaviga mari dzenyika dzikafrizi okureza kuda kutevera kuti vatore mari dzavo dzavanga vakaita ukoko. Ndo nyaya iripo chete yavari kuchemera kuti vane mari dzavanoziva dzavakaviga ukoko dzikafrizi nenyaya yekutyora kuzvira dzevanhu. Isu tiri kuchemera sevana vaZimbabwe, asi zvinhu zvinonetsa kuti nyaya yemagashen ipere. Toda kuti nyaya yekubiwa mari yenyika ipere, nyaya yestate capture kumbunyikidzwa kuti dzevanhu kupere, kushandiswa zvisina kunaka kwemauto, kushandiswa zvisina kunaka kwepolisi, kushandiswa zvisina kunaka kwevasori, kushandiswa zvisina kunaka kwekotsi kwepalamendi, zvipere. Ndo zvinhu zvatiri kuchemera muno muZimbabwe. Hapana zvimwe zvatiri kuchemera. Ivo havadi nei kuteerera zvekutaura vanhu. Ivo vada kumatikidza vanhu titeererei, titeererei, basi ivo vasiri kuteerera vanhu. Vanhu vari kutaura zvavari kutaura kuti Zimbabwean lives matter. Havasina kuteerera nei. Varofunga kuti majeti vari kutaura vanopenga here? Varofunga kuti mastudents vari kutaura vari kupenga here? Varofunga kuti madoctors ari kutaura ari kupenga here? Varofunga kuti mateachers ari kutaura vanopenga here? Ivo chete chete ndovanoziva zvinofanira kuitika muno muZimbabwe. Zvinhu zvavataura zvinhu mazanzi vachinyevera vanhu.
Tinoonawo sangano resadhaki richibatana nehurumende vachiti zvirango zvakatemerwa izvo zvinofanira kubviswa. Munoti nazvo?
Hapana chinombodoti kubatana. Ndebungo munoziva vanhu muchimwa mese hwahwa munoti kana ungaka even akanzi wabatwa nechakati chakati munongoungana muchikubatirabata nekuti munovumwa mese hwahwa. Asi hapana kuna kana sadhaki inosambura shoti sadhaki sadhaki countries vagare vemo vene zvokuti hanzi kwai nhingi shamwari yangu yazvoti zvakati sadhaki countries vanhu varimo sadhaki vese munoona pakabuda nyaya yekuti Zimbabwe last sadhaki yese yakadeera, Africa yese yakadaira kuti tasiya zvinhu muZimbabwe. Saka chakakosha kwatiri vanhu vemusadhaki, kwete kuti vanhu vanonga vachifara vese vachimbobuta zvakadaidai vese, handiwo vatinokoshesa. Isu tinokoshesa vagari vanoite macitizens esadhaki, ndo varidzi venyika, ndo vanovatinoti vari kusapota macitizens eZimbabwe, ndo vari kusapota kuti muZimbabwe muve nerunyararo, muZimbabwe muve nebudiriro. Ndo vanhu, ndo sadhaki iyoyo.
Mut mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hatshwayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro vachipindura mashoko avamunangagwa ekuti zvirango zviri kutadzisa Zimbabwe kurwisana necoronavirus, Dr. Evans Masitara weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vanoti zvirango zviri kutaurwa navamunangagwa hazvina zvazvinokanganisa munyaya dzezveutano, vachiti pane masangano akazvimirira mazhinji ari kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano.
Ndinofunga kuti nhau yemasanctions ikuramba ichishandiswa seexcuse yemapoor priorities nepoor governance nekusarongeka kwehurumende. Sezvatangoona mumapepanhau, pakaitwa COVID maorganization akaita sana WHO, UN neamwe makampani vakaisa mari muZimbabwe yekubatsira towards kuti tibatsirikane panhau dzeCOVID. Atinoona kuti nyaya dzecorruption ndo dzakaita kuti mari iyoyo isashande zvaifanira kushanda. Public knowledge kuti aimbova health minister akatodzingirwa nyaya idzodzo dzecorruption asi hapana akasungwa. Saka isonaso kuti maexcuses ekungopomera masanction, but nyaya iripo nyaya yekusarongeka nenyaya yecorruption ndoyekuita kuti even COVID yacho tisadhile nayo zvakanaka, even zvipatara zvedu zvisashandi.
Kana tingatarisa zvirango zvacho izvi, zvingabata nyaya dzezveutano sei muZimbabwe?
Ndinozondinesa kunzwisisa because panotaurwa ema embassy ema western countries vachanenge vachitaura kuti aiwa izvi zvirango izvi zviri pama individuals ezanu PF, ndo vasingagoni kutravela, ndo vasingakwanisi kudila kuti makambani ava adhilire nema western countries, uye ami yedu haikwanisi kutengeserwa futi kubva kuma western countries. Asi pakunoya kuhealth tinoona futi kuti ma western countries acho through ma different NGOs vakusapota health yemuZimbabwe to the tune of millions per year. Vane maprograms aanoita direct funding, but on government side haisi kuprioritiza health. Then voturn around over vada kublama masanctions, which doesn't make much sense to me.
Imi misana chiremba muZimbabwe, masanctions ari kutaurwa aya akambozvirengawo here mashandiro amunoita muzvipatara kana kuti mumasejari mana chiremba?
Tinotozviringa kushanda kwemahospital nemashandiro edu sana chiremba kushayikwa kwezvunhu, ende nguva nenguva vana chiremba vanotomboita mastrike, vanotomboita mameeting even at the highest levels vachitaura kuti muzvipatara umu hamuna zvekushandisa. Tobva panyaya yezvekushandisa koya nyaya yemasalari yave nenguva even masalari acho asina kukwana, vanoti orit vanoda enda kubasa kwacho kuti vanobatsira vanhu. Zvekushandisa zvacho hakuna nekuti hurumende haisi kuprioritiza kutenga zvunhu izvozvo. Chavanoda maybe kutenga mota, votengera marange rover kune mashefu ekuhealth services board, asi muchipatara hamuna mabandage, hamuna betadine. Saka kuzoti imi kublema masanctions asi mukukwanisa kutengerana marange rover hazvimeki sense.
Avo vange vari Dr. Evans Masitara veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vari parunhare kuKenya ne Studio 7. Nerera dzinochengetwa naGogo Online watiwa kuAtlas Compound kuMount Hampton dzaita rambo rakanaka sezvo dzawana ari kuvabatsira kugadzirisa dzimba dzavo mvura isati yaturuka. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vanoita zvemutambo nekuimba muzvare Felistus Murata, avo vanozikanwa nezita rokuti Amai Titi, ndivo vari kuvakira vana ava dzimba dzekugara. Vanoti vakasundwa kubatsira nherera idzi mushure mekunge vanzwa nyaya yedambudziko radzo munhau dzaingotenderera pamadande mutande nemudzinepfenyuro dzakasiyana siyana. Mushure mekushanyira nzvimbo iyi, Amai Titi vanoti vakabva vakumbira shamwari dzavo dziri kunze kwenyika kuti dzivabatsire.
$1,000 ikatenga grocery ya $500 ndakasvika chinopana gogo nezvimwewo zvaidiwa nembatya ndichibva mupocket mangu ndapedza izvozvo ndibva ndazaita live ndichiapproacha my social media handle ndobva ndati ndachibatsiranei saka vekudiaspora vakazotanga kuusa madonations avo through inini ndichigara ndichienda po ndichiendesa hembe ndakaendesawo mablanket akabatsirwa nekudiaspora tikaendesa mvura company yangu inonzi Enrisha Holdings company brother yangu tikano supply clean water tika supply ma blankets tika supply 72 ma boxes of cooking oil tika supply chibage ne hupfu about 50 bags ze hupfu tika supply mbatya nevamwe ma teenagers angaripo tikatoro hembe tikanovapa
vamwe vanochengeta nherera idzi kogo Grace Mikion avo vakaratidza Studio 7 dzimba dzaigadziridzwa dzacho vanoti vana vanorumwa nenhata uye dzinopinda mvura kana kuchinaya
tine kuru yanamaititi ndo iri kugadzirisa denga nekuplasta saka pangosara posheni iyi nekuturika denga nekuzogadzirisa rimwe saidhi iyi nekuti vana vanga vakurumwa netunhata tumakonzo
hurumende yakambotora nherera idzi nechisimba kwevhiki nhatu ikadziendesa kunzvimbo dzinochengeterwa vanoshaya asi ikazodzidzosa ichivimbisa kuti bazi rezvemagariro evanhu raizodzibatsira nezvekudya uye kuvawanira nzvimbo yekuva kira musha uri nani pasi pekanzuro yezvimba asi zvose izvi hazvisati zvaitwa gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti chikafu chakavimbiswa nehurumende chaifanira kuenda kuvabereki chaivo vevana ava sezvo vainge vatenda kudzokera kudzimba dzavo vanoti kuti vanagogo ava vapiwe pekuvakira vanofanira kunge vaine magwaro anodiwa ndakamirira Studio 7 Mount Hampton ndini Kiri Mutsamira.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekushaya kwemuimbi Repa Calvin uyo akashaya mushure mekurohwa nemotikari isina kumira nemusi wemugovera asi akazosvika kuchipatara chemupindo atoshaya. Herald rinoti zvikoro zviri kuvhurwa nhasi kuvadzidzi vachanyora bvunzo dzegrade 6 Form 3 neForm 5 gore rinouya. Daily News rinoti mauto nemapurisa vakagadzirira kumisa kuratidzira kweMDC Alliance pamusoro pekumbomiswa kwesarudzo kana kuti by-elections dzekutsvaga nhengo nemakanzura eMDC Alliance vakadzingwa nebato reMDCT riri kufanotungamirirwa namusvare Tokozani Kupe. Mudaily News nekare vaimbi vagurukota muhurumende neumwe wevakuru vakuru mubato reZANU-PF vaDidmas Mutasa vanoti kusagadzikana kuri mubato iri kuri kukonzerwa nevakuru mubato iri vari mupolitibro nemakurukota ehurumende. Newsday rinoti panyaya yegukura hundi vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kunyarara asi vaterere zvikuru. Yaje nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamusoro yemhuri yeZimbabwe tinoti makwazwaikwazwai vashamarari vana mukoma Jonga Kandimire. Andakatarisa hangu nyaya iyi yehurumende yedu iri kutonga iyi ndoisina zvairi kumboita zvachisikana kutiti zvairi kuita madzana mbwana mairi kuronga hatomboshanda kuti vangati kwai obhana USA iro ririro rakatobata nyika vari kuita mabhizinesi vari kutosimukira nekuda kweUSA. Iri renyu $10 ramakaisa harisikana kumboshanda kana kahwani zvokuti zvamuri kutaura zvokuti kwaiye tobva naUSA sisa yedu makabvira rini gore ripira makabva muchingozama kushandisa mari yenyu bati makakundikana hapana zvamuri kumboronga tatikumbirawo kuti dei hurumende dei aronga zvinhu zvisvinu kwete zvairi kuronga izvi tokutambura isana yezimbabwe nedzimwe nyika tokupoya zvishuva mabhodha hatingambokoni kupoya nekuti nyika yedu haina mabasa hatisi kurarama zvakanaka mabhizinesi acho haasi kufamba munyika medu nenyaya yekuti hatisi kushandisa mari yedu zvakanaka imiri kubhana hesi saka tingararama sei zimbabwe macho topoya mumafenzi vamwe ari kufira munana Limpopo ndatenda hangu ndoitwa Douglas
kwazvo epastudio 7 apo makadini vateereri mose nana mukoma blessing zvuru wanatanonoka wande ana jonga kanembiri ini ndinoitwa sarudzai mutsikira sarudzai mutsikira musukuru wabheneta mutsikira musukuru wabheneta gutusa wekwarugoi pamasitoro ini ndiri kupopotawo pamusoro pemuhuro wematicha ngatisangotarisei saidhi redu rekuti dai vana vadzidzi asi titarisewo saidhi rematicha wedu wei atisi anonzwisisa tsitsi wedu wei kamari kavari kutambira imajini anewo vana vari kuzvikoro vanorarama sei nyange akanzi ane vana vari paday school chaipo haakwanisi kubhadhara fisi yemwana because ipapa pamari yaari kuhora inongokwanisa kubhadhara fisi yemwana wani wamwesa wakana inoari usekondari kana mumakoreji oita sei maticha arupisa tsitsi masabhuku buda mukati mazvo nemadzise mushatengo ini nezanupf ba imi muri wekutonga mavhireji kwete kutonga maticha maticha ari kudzidzisa wana kwete kuti imi hazvisi zvemisangano bai kana maona zvichiita imi masabhuku chiendai muzvikuru munochoricho kuzvitisa wana
Mukazei pastudio 7 vateereri navashamarari vose hatinokudai chaizvo nenhau dzakanaka dzamunotipa ini ndinonzi Mupofu ndiri kuno kuKwaZulu Natal vakomana ndaita mubvunzo ini ndiibvunzireiwo mubvunzo uri kuda masabhuku pane mamwe anoteerera studio 7 namadzishe vandibatsirewo kuti maqualifications avo ivo avanodaro kuti maticha achivhundudzira maticha kuti haasi kuenda kubasa maqualifications avo havakwanisi here kuti vaite ivo maticha ivo masabhuku acho namadzishe vangoita ivo havo maticha vaone kuti zvino zimba sei kuti munhu asevenze asingawani mari mwana wake achitambura achinonga zvosvenomuromo ivo vongo vanhu vanoziva here kuvhadza kunoita kudzidza tora nguva yako uchiita macommitments ose maassignments wongouya una kana chaunopiwa mhuri yako rarama ichitambura iwe uchisevenza masabhuku namadzishe please regai vadzidzisi vapiwe mari regai vataurirane nehurumende vapiwe mari inovakwanira kwete kudzvanyirira vanhu nokuti munosapota zanupf no
kana papota apo panhau yekorona apo mutora panhau yekorona apa omana apa hatida kutaura chokwadiecho nao mafiga akungobuda ekorona irunzi iri kuitika vevanhu vari kubatwa nekorona korona zimbabwe kuma mwete ndekunyepa ndekunyepa izanupf zvama kuda kuti munyika vanhu vasasununguka vasaita musangano vasaita nikiri nhau yemabaelection inoda kuitwa pamberi apa ndiyoda kuvharidzira wonyepa kuti zvanonzi chirwere chekorona chisiri kutekeshera munyika vachipa manhamba ekunyepa hakuna zvakambodaro mhana vanonyepa vanhu vanonyepa dai kunzi mushira chodo ngambondidanani pavotesa vanhu vachitione zvisho kuti vanhu vanenge vabatwa zvechokwadi kana kuti ndezvekutaura kuti vaone kuti varambidze kuti vanhu vaungane varambidze vanhu kuti vanhu vaite matramezection varambidze vanhu kuti vaite zvavanoda ivo zvavanoda ivo nezvada kuti zviite zvinhu zvavo kwete zvinhu zvevanhu kwete havaiti zvinhu zvevanhu vanhu vaivai vanoita zvinhu zvavo ivo munyika yevanhu vese vanhu vachie zanupf muti kuita sei nyika yanganaka here ikakura nyika ivo hakuna zvadaro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika zvikuru chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. America ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rinouya musi wa 3 mbudzi. Pari zvino vanhu vanopfuura 60 emamiriyoni evanhu vakadovhota musarudzo iyi. Umwe wevakavhota chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reVirginia vaDan Moyo avo vatabvunza pamusoro pekuvhota kunoitwa muAmerica.
Yeah, ma elections emuAmerica ikunoku anotorwa seriously nevanhu vepano patinoona even coverage yacho inoitiwa muma TV stations nema debates angaichiitiwa nema presidential candidates iye president incumbent president Trump na challenger wake Joe Biden. Tukuona vanhu vari kutokomita kutomeka sure kuti vari kutovhota early because most states akavhura kuti vanhu vavhote early, like isusu kunoku kuVirginia isusu tatovhota this week, tikatomeka sure kuti vhoti yedu pana kucounta. So to go on around us, millions and millions of people are still voting in advance before Muswa 3, which is the official date you could vote around this.
Kana makatarisa mafambisiro arikuitwa sarudzo dzacho dzokuvhota idzi, munofunga kuti kuAfrica wo kana kuti kuZimbabwe pane chatingadzidzawo here kana takatarisa zviri kuitika muAmerica?
Zvakawandastereki zvatingadzidze senyika yeZimbabwe, especially transparency nedemokrasi yatiri kuona kunoku. Because kunoku America munhu wese vhoti yake inonyatsokaunta and vanhu vanotovhota freely, hakuna intimidation, hakuna zviya zvekutyisidzirana. Kana munhu achienda kupolling station anoenda akasununguka and iyezvo hakuna madispute atinoona sezvinoitika kuZimbabwe zvatakaona nemaelections a2018 akakontestiwa akapedzisira asvika kukoti. Toziva kuti kunoku yes kwakamboitika tikatarisa kumashure George Bush versus Gore, because maelections acho were very close kuti vadecided kuti akahwina ndiani akapedzisira asvikawo kusupreme court. Asi for the most part maelections acho ari smooth, maresults acho anobudiswa on the same day of the election is they are being counted. So as fanana nezvekumusha zvokuti tinoremembe imwe election yakatora mwedzi wese muna 2008 mwedzi wese kuti kuanaunswe kuti yakahwinwa nani. Saka Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda sereki nekubatwa kunoitwa maelections muno muAmerica.
Pamakavhota Mr. Moyo, makanzwa sei? Chii chamakanzwa pamakakwanisa kuvhota?
I think kuvhota kunokusimbisa, kunokupa empowerment. Unonyatsonzwa kunge uri empowered kuti you are making a contribution mudemocracy muno muAmerica, kuti your voice is being heard. So it's really, it seems chakakosha sekuti very special. And maAmericans, they take it very serious. Havaiti zvokutamba nevhoti yavo and they want to make sure kuti voice ravo rinozvika. So chinhu chinobuitisa kuti ufeel you are part of the citizenry. Une voice newe zvaunofunga nezvaunoda kunotozvisiya pabaloti ipapo kutorini ndinotochuza uyu ndevatokenda naye.
Ava vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reVirginia vaDan Moyo vari parunhare neStudio 7. Mana vaimba zvinofadza zvikuru Four Brothers nekambo kavo Mbereko Yakaramba. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave 239 nevanomwe 237. Zimbabwe nezuro yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango. Bato reMDC Alliance rinoti huori ndivo kuri kukanganisa nyika kwete zvirango. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.